manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 26 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wezaivo jamuHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo yekanzuru muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusawirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achamirira bato. Chikwata cheFC Platinum chinobuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kuBaba Fields nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vakomekedza makurukota ehurumende yavo kuti asiyane nekuita zveuori uye kuti vave vanhu vanokwanisa kumira pachokwadi. VaMunangagwa vataura izvi pamusangano wesvondo yezaiyoja waitirwa muHarare nhasi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anga aripo pamusangano uyu anotipa nyaya inotevera.
Zita renyu gari
Vashitaura pamusangano wechimakumi mana nepfumbamwe wemafundisi epasi rose echechi yezaiyoja waitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina uori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende. VaMunangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti, amene mukazondipawo zvamaverenga zvemapasta kunazozviverengera maminista angu. Hazvingoshandi kumapasta chete. Ndine vanguwo mapasta munyika. Ndoda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu. Zvandifadza. Ngava zvininipise. Vasangopopota. Pachingopopota. Gava zive kuti havasi voga vano ruzivo. Gava rambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said and I also say we must uphold a culture of hard honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMunangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanobavaya kana kuti vanovhisirwa nemweya wokukumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa norukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ndava takaisa boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Tabani Mpofu. They've started doing work.
VaMunangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
makare kare vajuda vaiti ondo anamata mwari mupenyu vamwe vose vakanga vakakomberedza Israel vainamata zvivezwa zvanzi na Professor Guti. I am the servant of the living God. Ndini muranda wa mwari mupenyu ndoparidza shoko benyu.
Mwemfundisi wesvondo iyi hamaisipongile Mukize vati sevedzisvondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
We are going to take that very seriously.
Izvi tinozvikoshesa uye ticharamba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
Vanesbeth Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi tiri kudzidziswa kana tikurayirwa tiri pamwe chete, so that the church yedu yezaija forward in faith tinoramba tine chinangwa chimwe chete, tichitedzera vision imwe chete, tisingatsautsiki, nekuti isoko ratiri kupiwa se the whole world vatungamiriri tiri pamwe chete.
Zvichakadai vamunangagwa vatenda svondo yezayoja nekuvaka zvikoro pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumi mana nepfumbamwe kubva pakavambwa cheche yezayoja muna 1960. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa.
Baba redu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Baba zita redu ngarikudzwe.
Direct from Washington, the voice of America.
Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato musarudzo yechaitwa muWard 2 muChegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato iri dzapomera vakuru vebato mhosva yekuda kubirira sarudzo iyi kuburikidza nekuda kumanikidza vaikwikwidzana kuti vawirirane. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu vasingadarike zana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weWard 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vaJacob Mafume, vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemaprimary. Asi vaMafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus.
Pari zvino tiri kuita consensus. Tiri kuita consensus tichiona kuti candidate. It's a process and part of the elections. So kuno kutauya kuti tiite consensus process. We will hold the primary election panguva iri kutevera. Vanhu ava vari eager, vanhu vari kuda election, vanhu vanoda pati yavo, saka tichavapa sarudzo asi macandidates ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achidzurira mumwe ndeupi. Ipati yeprocess tichiteereravo community, tichinzwa macommunity views nemastructures views.
Kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozovhota.
Vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvino kwasara 2.
Pataka takabvunza vamafume kuti sei nhengo dzeutungamiriri hwebato hwepamusoro kana kuti National Council dzakadzika kuwadhi kuzoitisa sarudzo dzemaprimary ipo paine utungamiri hwedunhu guru hweprovhinsi rinove danho raishoropodzwa nevakawanda. Vamafume vakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nhengo yepamusoro yeNational Council pasarudzo dzakaita seyani zuro iyi.
Aiwa, this is director of elections, national elections. My elections at September for 10 years. Kudhara kwacho, my elections, pese pese paanetwa kuda kusaziva, panenge pane national member anenge achisupervise. Panenge pana national member anenge achizonopa report kwake. Iko zvino, because my by-election, munoona kumapati ese, makomisa kana kuti masecretary for elections anenge aripo. Muchaona vekuzano PF vachaunzawo vavo vamutema danda. Muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoriko tichiona kuti mabai elections ari kufamba sei.
Imwe nhengo yakapinda musangano wekusarudza nhengo chakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane. Dzimwe nhengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nhengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa. Imwe nhengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva Gift Konjana. Vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanhezuro vachasarudza imwe nhengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa neMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa asi akamiririra MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato.
Hapana election yakaitwa vakangoya vakangotsvaka vanhu vavo vakaita vakati ndovakuzvitesa.
Asi sachigaro weMDC yavachamisa mudunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka.
Vakonjana havana kuvharirwa panze. Vakonjana vakaita maissues edisciplinary. Vakatongwa. Vakapiwa suspension yavo vachiri kuseva. Asi tinoshamisika zvichireva kuti vari muMDCT yakupi havasi muMDC Alliance.
Vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemaprimary muwadhi 2 ndiva Rides Machekera namuzvari Debra Janero. Sarudzo dziri kuitwa muwadhi 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaamai Memory Banda avo vaive zvakare nhengo yebato reMDC yavachamisa. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeChina vanoti vanhu 56 muChina makare vafa nechirwere checoronavirus. Vanhu vangada kusvika zviuru zviviri muChina vabatwawo nechirwere ichi. Gurukota rinoona nezveutano vaMachiwei vazivisa nhasi kuti pane ruzivo rushoma pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kuita nguva ingaita zuva rimwe chete kusvika kumazuva 14 chisati chabuda pachena. Bato riri kutonga muBurundi rasarudza mumwe mukuru wemauto kuti arimirire musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Chivabvu, chinove chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika iyi ave kuzobva pachigaro mushure mekutonga kwematemu matatu. Kuenderera mberi kwekusawirirana kwezvikwata zvemarudzi emuMyanmar zvakapakata zvombo nemauto ehurumende mugore rapera kwakawedzera kufa nekukuvara kwevanhuwo zvavo panguva iyo paine zvipomerwa zvemhosva dzehondo. Makateerera kustudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinoda kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatakudzwa ngadziore vesangano rinomirira vadzidzi rezinhasu, uyezve muzvare Abiona Mataranyika vesangano rinomirira vadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kutarisana nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro. Tisati tanzwa zvizere kubva kuna vangadziore uyezve muzvare Abiona. Vhiki rapfuura vechidiki vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachichema-chema nenyaya yekukwidzwa kwefees dzavo. Ngatinzwei zvizere. Muri Zimbabwe izvi zvakaitika vhiki rapfuura apo vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachigunun'una nyaya yekukwidzwa kwefees dzevana vechikoro zvepamusorosoro. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vangadziore. Takudzwa tiudzewo zvizere pamusoro pekuratidzira kwamakaitika vhiki rapfuura. Chinangwa changa chiri chei?
Chinangwa changa chiri chekuti tibudikidze tichasangana nemutungamiriri webazi rezvedzidzo raAmumurira nekuti chaive chidisiso chedu seZimbabwe National Students Union kuti tibudikidze tichakurukura pasina kuratidzira. Asi zvino takaona kuti vakamhanyira mubani musango vachikurumidza kutadzisa vamwe vedu kuenda kuzvikoro. Zvino mushure mekunge taratidzira vakafona kuti kumbirawo kuti tisangane mushure mevhuro, uye tiripo kuti tisangane navo mushure mevhuro tine zvido zvevadzidzi nemusoro.
Pamuchange muchisangana navo zvii zvamuroda kunyatsokurukura navo?
Chinangwa ndechekuonesana kuti sango ravari kumhanya rinotadzisa vakawanda vedu kuwana dzidzo nekuti vakabudikidza vashati mafizi achaenda pa5000 aisa pegi yavo. Mayunivhesiti akaiswa kumaseveravenezisi avo anobudikidza achasvikisa mafizi ma7000 uye mari inotambirwa nevabereki vedu vanoura mari inokwana iyo kuita $1023. Saka kuonesana uye kurangaridzana kuti chakakosha kuti vana vaende kuchikoro kuitira nyika ibudirire.
Muzvare Abiona, muri kuzvionawo sei izvi zviri kuitwa nevesangano rezinhasu?
Ndinofara nebasa ravakatoita nekuti ibasa rakanaka chaizvo, nekuti tinotenda kuti zvona kana kutaurirana kuchinge kwanetsa nedzimwe mhando dzekuti tinogona ku taura nadzo kuti pamwe mafungiro edu angasviki kwaari zvirinani.
Vazhinji vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndichowo chimwe chiri kuita kuti vakwidzewo kufizi. Mungatii nazvo izvozvo?
Mukada kutoisa zvikoro zvakawanda zvinosanganisira ini kwandinobva, tinotarisirawo kuti hurumende semaitiro aunoitawo dzimwe dzemari mune zvimwe zvibazi zvenenyika ndivo maitiro anofanira kuisawo mari muzvidzidzo zvevana vechikoro. Saka tinokurudzirawo kuti varambe vachiisawo masimba nekuti dzidzo ndo inoita kuti ramangwana renyika ringe rakanaka.
Komatakudzwa, sezvo manyatsotaurawo mukati nemuswe muvhuro makatarisira kuti muchange muchikurukura nevakuru vehurumende, mune chivimbo here chekuti nhaurirano idzi dzichabudirira?
Chekutanga sezvinotaura kuonesana. Saka patinoenda kumusangana nemukuru webazi rezvedzidzo tichange tine policy document ratinenge tinaro tichivaonesa kuti ndo mari iri kutambirwa isu tafunga zvakadai, tovaonesa futi kuti mukaisa mari yakati bazi rezvedzidzo zvingabudirawo zvichatibatsira.
Takakunzwai muchichema-chema pamigwagwa muchiti fees must fall. Muda kuti mari yese mutange kuenda kunowanawo dzidzo mahara here kana kuti chii?
Dzidzo chinhu chinowanikwa mahara, asi isu kana tichiti fees must fall tiri kutaura fees dzakasiyana tiri kutaura fees iri cost of education tataura kuti mwana aende kuchikoro achada mari mwana kuti adzive imari iri kudiwa novhure chingwa macharo $20 saka mwana akadya zvinhu zvishanu apa $100 kana tichiti fees must fall totaura futi mafees acho avasega iwo seministry kuisa pa 5000
muzvari Biona tichipeta chirongwa nehanchikumbiro kuti mukande mazwi maviri matatu kune vakuru vehurumende uyezve kune vamwe vari kusangana nematambudziko aya akafanana
kune vakuru vehurumende ndinongosungira kuti vavaongorore zvakanakisa kuti vaite kuti vana vakawana vakwanise kudzokera kuzvikoro vagone kwachidzidza une avo vana vechikoro ndinongovati chindei netariro nekuti tichaedha zvatinokwanisa kuti tinge tichitaura navo vakuru vehurumende kuti ramangwana redu ringe rakajeka
aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa muzvare Abiona uyezve vagadziwore tinotenda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu musakanganwe zvekare mhuri yeZimbabwe kuti nemusi wechipiri tichange tiri tose pachirongwa the connection chirongwa chedu chevechidiki apo tichange tichicherechedza upenyu hwamushakabvu Dr. Oliver Mutukudzi saka kana muine nziyo dzamunofarira dzavamutukudzi dzamuchada kutiridze pachirongwa kana kuti kana mune mazwi ekupa kune mhuri yavamutukudzi pindai muchirongwa nguva yangu ndiyo yadyanana mhuri yeZimbabwe anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove babai
tinotenda zvikuru Big Mike iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero icho chamunopakurirwa nhasi naPraxites Jeremiah westudio 7
Yesu simba rangu muri
simba rangu
muri simba rangu munondipa simba
tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu ari kukugamuchirai muchirongwa ndiPraxites Jeremiah ndakamirira tanonoka wande nhasi unowo muchirongwa hatina mufundisi Sam Lufiele rekuCanada tinokugamuchirai muchirongwa mufundisi
mazvita asisi Praxides
imi makabva rini kuZimbabwe uye makazotamira kuCanada zvaita sei chaizvo chaizvo muchidimbu
ini ndakabva kuZimbabwe 2002 ndichinoita youth worker kuEngland ndikashandako ndichibva kwakarenda ndakazobva kuEngland nokuda kwekuti mwana wangu pana akazvarwa ane an eye tumor yakanooperatwa kustate That was 2002. When that's a mover from state 2005, kusika zvino ndakuno ku Canada. Chikonzero chokuya ku Canada kushumira. Ndakanzwa kuti nguva yangu yemuAmerica kwenguva yanga yakwana. Saka ndaifanira kuuya kuzoshumira kuno ku Canada. Saka ndokuya kwandakaita kuno.
Munoshumira muri ku Canada nechirungu kana kuti nechivanhu?
Ndinoshumira nechirungu. Chikonzero chokuti kereke yandinoshanda nayo ino marudzi akasiyana siyana. Vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana zvichireva vekuAfrica vekuasia nevemuno saka tinoimba nziyo dzimweni dzi dzatoti mavhenekura dzinoshandisa machishona nechindevere nemamwe marudzi asi pakushumira ndinoshumira nechirungu
munoyanana nemamwewo here masangano avo vanoshumira muchishona nemundevele imo muAmerica nemuCanada
ehe ndinoyanana ne kune kereke kuno yemethodist kutanga kwayo yakatanga nokuda vavanzwa kuti vanoda kutanga but to announce that kutanga kwacho vakaannounsa paprogram yandakanga ndichirana inini and kulauncha kwayo kwese yakalauncha methodist inotaura nechishona the shona department inotaura nechishona andinobatirana navo nguva pavanoita maeaster dzimwe nguva pavanoita zvimwe zvinhu zvinobatirana navo kune savada zvakare seventh day adventist inotaurawo nechindevere once in a while ndinoendawo ndichino kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zichibatanidza community yekuno ndinosangana navo
izvi zvinoratidza kuti nyangwe makatamira kunyika dzinotaura chirungu munongoramba muchishumira muchiyanana muchishona nemundevere
zvinoitika ndezvekuti vana vedu isisu nekuti vazhinji vaakutaura chirudzi chekuno asi tinovavarira kuti vazivo kushumira kwataita tiri vana vadiki saka it's an identity kuti patinotaura nechishona patinotaura nechindevere kuti vana vedu vazivewo kwavanobva
kuyanana nemasangano akadai se api
masangano atinoshanda nawo akati one day ku Kansas kune masangano inonzi Building for the Future vanosangana muna June this year vanosangana muna July ndinobatana navo ikoko vanhu vana veZimbabwe vakabva kunzvimbo dzakatisiyana siyana vanoshumira ndinobatirana uye neveCFI gore rino vari kuitira kuDallas vana vanotenda vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe asi vanobatana gore rega rega kunzvimbo dzakasiyana gore rino vari kusangana vari kuDallas ndinobatirana neboka riri kuZimbabwe rinonzi Pill of Legacy rinoshandira kujengwe Big Four masangano esaya ndinobatana nawo kukurudzira kuti kushumira haasi matendero atinovaka asi kubatana kwatinoita yaproject leader kubatanidzwa kwatinoiswa mukutenda kuti tishumire Jehovha
zvinofadza chose asi nguva dzedu ndodzadyana mufundisi mungachitipa vhesi mobva mapupura pamusoro pevhesi iroro
ndanga ndichifunga Nehemia 4:6 rinotiro vakavaka kusvikira mudhuri wabatanidzwa so built with the wall and all the wall was joined together thereof for the people had their mind to work saka vavariro yandinoona vavariro yangu chidonzo romwoyo ndorokuti vanhu vabatirane kuvaka basa raJehovha patinobatirana munhu ane chiga nechiga nenzvimbo yaakanzi naMwari atashanda saka patinobatirana tose mudhuri unofanira kunge uchivakwa unovaka ukabatana nokuda kwenguva uye nokuda kwechido chemumwe nemumwe saka ndinokurudzira vose vanoshumira kuti timire panzvimbo dzedu nokupatya tichishumira Jehovha tichivaka basa raJehovha
muchitipendera zvedu nemunamato
baba tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu nyasha dzinobatanidza vana venyu pasi rose nokuda kwokutenda muzita renyu tinyengetera kuti mutiropafadze panguva yatinoita zvakasiyana siyana munzvimbo dzatiri dzatinoshumira tiri mutiropafadze tonamatiro wenyika yedu kwatakabva nyika yeZimbabwe kuti muiropafadze nenyasha norugare tuve nerunyararo runyararo runopfuura zvose zvingadiwa nemunhu baba tinonamata kuti murambe muchipindira kunyange nevava vanoramba vachitipa mukana wokushumira sana tichi plaktizi tinonamata kuti muvaropafadze vamire munzvimbo dzavo vavake varambe vachishumira kushumira kwakanaka zvisara jesu tinonamata nokutenda amen
amen aiwa tatenda mufundisi mange makateerera kuchirongwa zvechitendero chirongwa chatinopiwa pano pastudio 7 nhasi unouyu mange muina Praxedes Jeremiah
Jesu makanaka ndinovimane imi Jesu makanaka Jesu makanaka
tinotenda Praxedes Jeremiah tichitendawo chikwata cheChrist like choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa munhau dzemitambo chikwata chenhabvu cheFC Platinum chabuda makwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro izvi zvaikureva kuti FC Platinum iyo yakadyiwa mumitambo mina mumakwikwi aya yakundikana zvakare kuenda mberi mumakwikwi epamusoro emuAfrica aya chikwata ichi chasarirwa nemutambo mumwe chete uyo chichatamba neIto Sportif du Sahel yekuTunisia. Mutambo uyu uyo uchatambirwa kwakare kuTunisia mwedzi unouya hauchina chirevo sezvo kukunda kana kukundwa zvangofanana nekuti FC Platinum yabuda kare mumakwikwi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wezayoja muHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yebyelection yekanzuro muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusavirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achakwikwidza. FC Platinum inobuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro. Tamba tashkwa kumagume chirongwa chedu, chanasi, iwa inesu zakare mangwana. Anukoni kayane mufaro, njini wenyu jonga kandemi irindri mu Washington DC, ndi kusayamina Gibbs Duwe.
Soku isika tisenda baku VOA.